Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu, and what is important ndezvo kuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru ndiyo mari yedu yatovapo, takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZig. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kuKaroi mudunhu raMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people say the central bank wants to convert our national balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubera vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka. Dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti 1 US dollar is equals to 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa nekuti 18 rand inokwanisa kutenga 1 US dollar. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZIG dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndozvaita kuti karenzi iri ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu chinoti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora re remunyika iro rangaroita muramba mhuru uye richipera simba asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanozviramba
yato jena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at the rate of 13 iwewe ultimately ndiwe uchanyanyo benefita zvakanyanya pane izvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But I want to limit the central bank borrowing, central bank spending. We also got even money supply, reserve money. I want to get limited. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemence Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu inflation munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidzemainwa ne market and ichine ma reserves akakwana to support the exchange rate hakuna ma movements anenge achiita isi tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raiparubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anoparubatsiro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti zvichienda kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi yekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu havari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden, iyoyo vakawanda muCongress kunyanya vechi Republican vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvekufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagoni kuramba vachigumbura vechijudha nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington naTanonoka Wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces adzivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga pakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekudzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya, pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kuKaroi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi avanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kuKaroi ndiva Harrison Chokonya, vanorima vari papurazi rechokiadza riri pedyo neKaroi.
Ndokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhura.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe, amai Matilda Ngwerume, vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rine challenge iri kune mamisha kwacho chibage chachaa nechallenje kuti unotofana kuwana
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu reManicaland, vaGeorge Pasifamire, vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI, vaGeorge Seremwa, vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo, vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekutaura kuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare ichokwadi. Runogona ngochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya kunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yandataura iyo kwarusape nekwamutokwe, asi kumwe hatisakanyatsa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatirwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZSU, vaPaul Zakaria, vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzvo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya iri kutengwa zvakanaka, endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubanga renika re RBZ.
Ivo as growers, vanema association avanawo, they need to take their issues vaendese through my association. Then association will then represent them vaendese chimo zvavo ku RBZ. Because it's also a decision that we are guided by RBZ. Atisiri sutinouya ne mtemo oyo kuti vagrowers vasiva kubhadhara 25-25. It's a directive from the government.
Arabic, it's not what you want. Nyaye kuchengwa kwefodya nemari singafadzi varimi kushaya nyanga asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica. Kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US $4.92 per kilogram. Huwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yeku zvitaurira moga zvamunofunga.
Ndikandi neta vangoma. Ndada kuti ndipotaurawo maererano nenhau yandakaona nezuro yapurezidendi weZANU-PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknell Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chokupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindire vekunze. Munoona vari baba chaivo here ava?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe, kusvikirawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster. Vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7, ndokuti ndisenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero, zvinova zvinhu zvataingoimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwanhemi yavo. Mukadoneta imimi 1 million US kuna nhemi yavo, munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari yoda makatora makasapulaya chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungadi makabisa vanhu vakawanda. Asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotangawo wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu purezidendi achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi uno mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashati. Pane nguwangani yawapedza kuzvitaura. Haitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazukuru kuDzimba uku. Zvose zvose ndinoda kungodhisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, tinonzenza. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasi de seven, muri sei apo, vajonga kandimire navatononoka hwanja apo, ari sei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Musatirwadzisa mani, dzosai chirongwa chemakuseni, madzosai chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Izo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chema Cavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuwiro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Chimwe chinhu chaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of fantasy taane kana 20 years tisina kana fantasy. Ende mukatarisa pete nyange pawanoita makombetini anhu anoisina holiday kuti tikatamba netimu dzekana Gheria naBlawayo nyange vanhu vakatamba anongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatotiwa medal unogona kuti haisina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara tikatamba tine mafantasy wakashewo wanakodha kanana aiti yanana bolingazi tanga tine mafota zvakaitwa kumakendi chete asi izvozvo hakusina chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelekof transparency inaholidership izvi ari kuihana basketball yacho vanozvanditotonga nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatfomu akawanda vanonomudza vanoita sekati sometimes ndedzekuitisana mari chete havana kana basa vati vakatongetere ebasketball bat havana kana kugovhera vakamba kana any championship yavakagovhera vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane wochiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi. Maprovinsi ndiwo anonovhota. Asi dai vati maprovinsi arege kuvhota sebasketball leadership vange kumaplayers ndaauye vaita se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona kungotengerwa motokari kana ndiyeni chazvakati. Saka ndezvimwe zvinhu zviri kuuraya mutambo. Maplayers anokanhina manii ndo vanhu vanofanira kurana basketball, vanofanira kuvhota ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarisa kuti muZimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita Kredinanyang anana pista uchete anana tabuza izemera makabuda anana rikriton wamunongera vati wamalonga mabasketball players nesana hazina anasinda bati nenyaya yekuti vanhu vakutya kuna kuti ndoita mari basketball mari yedu iri musefu yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya? Tiona kuti mamumo mumakwikwi aya
Awa vanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ngoma ini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumangura vangoma azvatomborumuro basi pane shamwari yangu yakati hachi yatichizi chingoimbe ndopa ndakaita se kunanga kuti hari katingoimbe pesayo zvanzva topinda chi muroko
akatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira zvino
vabereki avasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba vozi ini ndandigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko
vari kuitambira sei nemanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu ndakatanga nini wenguti siyana nazo vatsvaka rimwe bhizinesi rekuita da vari kuhodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha.
mira asi mutwa eti takatopara eti ditema kutopara ichikana
matambudziko munosangana nawo ndeapi
na challenges atosangana nawo pakuimba pa inini hansati ndana manje kungozita zvakadii zvatokunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kungozita sigikana kuti analiya zvinafanta kungozi kuneri kuti kupinda ndokunoshaya kana
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
ndoda kuti bata vanongonibata pa 07 1 0 7 8 8 1 8 1 3 1 0 7 8 8 1 8 1 3 1 0 rupa ndobatika ipapo
Woza Friday tombokwenya magitare kana
Mchizwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa uhuru kuru ya itwa na Melusi Nyawira aka star actor ariparunare kuchegutu na Ivanzi Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa chelive talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mtshaka zomuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesihlanu ku Studio 7 mhlaka 5 kumabasa 2024 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje usipa lukhulu omutsha webhanga helikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushavano, wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Incwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano namuhla wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Umushavano uthi limali ilohlonzi ukwedlula idola leZimbabwe eselimiswe ukusebenza futhi uthi iZig izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezi nsuku, kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana nomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe monetary policy statement, umushayavano wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha imi kanje kule 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, le 200 zig. Uthe njalo elitshe kule half zig le quarter zig zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. Umushayavano oqale umsebenzi njengosibalukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamazig alitshumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu wangamatshumi amane $1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. Umushayavano uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amaziki.
So, with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, Zig.
Kusukela namhlanje, amabhanga azaguqula imali yonke ibe iZimbabwe Gold currency, iZig namafitshane. Uqhubeke sithi, ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama-bond notes futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika lerandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as Zig accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now Zig.
Lapho kuguqulwa imali yonke eZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZig kwele Zimbabwe. Umushayavano ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kaziboni lokhu kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye-Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency leyi entsha, angiboni ukuthi kuzaba le change enkulu kakhulu. Abantu baza surrender ama ZWL bathole lawa amazigi, kodwa indaba ze inflation zingakalungi.
Amazwi kaKuchera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale ingcindizelo, ihlale ingelamandla xa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezo zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhizimusi eHarare umnumzana Simbarashe Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ezigoqela ezemathebelele North leSouth, kanti lamadamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasisi lesawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi into ngamile ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna ukokunatha, ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. So ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelise ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khonaphana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusiza ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa i-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa yi-telerosis. So into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi lanqa sisesimweni esibi esifana lalesi into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaqhatsha, ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kubesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane enjengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa, kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela i-quarter evil. Lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kasithole ivaccine.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxela eseNairobi kwele Kenya. Kweziphathelane leMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli. Uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalitshumi. Abagoqela unkosikazi Christine Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik, kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, mine ngiboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi. Angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angathi asechisa at the wrong time. Sibona ukuthi wabhataliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga. So that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle, but ama-elections ahlupha ngokuthi awusozi wabakwazi. Afanana sometimes the weather, ngoba i-weather you can say izaba nje, but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day. So yeah, ukuthi afake uCarson njenge-running mate efuna ukuthatha i-black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor, but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson. Abanye abakhona babonayo bangani njengama-India o-Vivek, lo mama lwana o-South Carolina, o-Nikki Haley, labanye o-Tim Scott, labo mbona ngathi bangakhethwa khonapha to be his running mate.
Ukukhethwa kuka mnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe umsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump?
Ukuthi election iza banjani Donald Trump sele vice president omnyama uzaba inkinga lapha for u president Biden ngoba kathesi sibona ngantho ama Republicans are very effectively pushing izinto ze immigration le law and order bese sebekhohliwe ngendaba zokuthi u Trump wabulalisa amapolisa at the capital. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ibona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho weSenator Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe wabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso ethalele ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka 2005 ngemva kokuhluzisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma la macebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu anyelamali yokuqhuba lezi hlelo. Ngemva kweminyaka ethuba munye kwethulwe omunye umthetho owedalela ephalamende ukwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa inhlelo ezewater, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu ukuba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID unkosikazi Power. Lalo kwakwenziwe yonke le imizamo kuze kube namhlanje ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele. Lokhu kuludubo olwethusayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokuswelakala kwamanzi luzadala ihlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka 2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo kunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika ukuqhubeka sigqugquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
Love. lawo ve kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Kukyo seven, ningelele linjani lapho, linjani lapho ekhaya. Ngimbuzi nami lapho, kukyo seven, kanti nabalenzwa anangakho ekhaya le. Ngiyani kati phazamisa abantu besinga, ubaba lo ofunani kati ebantwini besinga. Wayengalungiswa kwakuwo khonale Mpumala, ibile abantu besinga university lukaba lwakhe. Wayengakhulumi nge-ground, wabulala khona abantu. Ngima ungena zonke indawo, uhambe wela ngey'mpukane wela phakathi. Njani lo baba lo kahleka, hayi lo baba lo kanangqondo, ubaba omdala ongakwale phandela imhlophe ngathi impuphu shuwa ebeloku eseyeva njengengane encane.
Sidiwe seven, izindaba abahla niyaphila. Eze wavuma umnangakho udaye uyehluleke izolo uvumile uqalela letha kunandlala izolo uvumile kathi indlala ihlupha okuseleke kulandelayo ukuthi evume nje ukuthi yena ehluleke umbuso wemehlula ebehluleke ke angazi ukuthi ayengaresayini mara one day uyeresayinile ngoba umbuso wemehlula elinye lamalanga uyovuma faka niqalele ukuvuma ukudaye indlala esithuni uyehluleke kuyawona ukuthi isihlangu asigqokile ngigqoke u-9 mara sewugqoke u-7 uzaze evume nje udaye lo mbuso wazowakhe uyabhinyela nje into engamkwanika
le ndaba yaboso kunamakhansela yokuncisha abantu ukudla emakhaya bakhetha abantu ukuthi abafoteli lo mbuso wabo obusayo. Sibona isixhwale kakhulu bantu bakithi. Kumele ukuthi manje kuthathelwe amanyathelo ngendaba leyo. Kudala baziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafoteli bandla labo. Akusiwona umthetho lo, akusiwo umthetho total welizwe lo obekiwe. Sifuna ukuthi naye lo president lo obusayo manje akasihlela ukuthi kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona. Sizwa naye lo president ukuthi kungumthetho na ebandleni lakhe kulo mbuso wakho obusayo, ngoba thina sikwazi lokho. Sikuyasimangaza kakhulu ento kuzwisa ubuhlungu ukuthi kuncishwe abantu abalambileyo. Bona bosobhuku nabokhansela labo bathatha amasaka, uthola umuntu oyi-1 athethe amasaka ayi-10 ayempupha hamza emzini wakhe. So kuyinto kumele ukuthi silungiseni yonke leyo, sizwisise and futhi baboshwe labo bantu ngomthetho, ngoba iselegal ba-abuse abantu, ise-crime lento abayenzayo elizweni. Wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani. Wonke amazwe angaphandle lapha abantu banikeza ukudla for mahhala, kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla. So ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu. So akulungiswe lokhu makhawakithi, ngoba isizwe sakithi sesiyifile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso busayo nabantu bawo. Yiyona lento esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulalilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo.
Sanibona basakazi abathandekayo, ugashini ngala eGoli alizi North sorry. Nangushaba wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu, kudla abathandwa ngabantu sebefakiwe. Wayichitha isisi, wayichitha sobaleka ufo lokhuzana uShamisi sobaleka, wayichitha uShaba kana manje ucwaka jabusa hamba ngey'moto lezi nale mali abamnikeza yona. Ngiyacabanga ukuthi hamba yaphela le mali. Uzokhumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi sadinga nje iqembu nje linye lengathi lime kahle ahambe futhi ayogilisa athule futhi imali futhi ngapha kulokhu uza no-P F. Hayi wesiphupho kumfo, angazi ukuthi unkosikazi wakho le ngane zakho sikubona kanjani uma uhlele endlini ukuthi kwazi isiphupho mfo. Ayiwishi le odwe ngahambe zifika kuwo isiphuphuko mtala babo. Nale mfundo onayo ayikusebenzeli noma ungahambi emhlabeni, uhlale ukwazi ukuthi ukuthi imbi ngendlela esimangaliso isiphuphu esinzima baba.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbono, nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu, ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kamasikandi odabuka kwamahlaba ithwale usuka lentombi emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha. Linsizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kugodlo omnyama omahlaba ithwale igodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilawo ama-CD. Kulawo abafuna ukudownloada ziyatholakala makuphela lenyanga leyo. Inamba zami zithi 064-152-9196 064-152-9196 yizo inamba zami lezi ngitholakala kizo zefoni. Ngise-South Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsor noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili, izandla zivulekile, bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibathembisa lukhulu kukhulu okuzayo. Bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba, banibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi utshintsho engizalayo lukhulu kakhulu.
Suka madoda, ngusoka lentombi emnyama, sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho. Insizwa yakomahlaba ithwale kogodlwayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZiki. sizikhangele sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lo kuzidingela ukudla kanti sokwethulwa imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngentungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.